nyaya yekutuma mugabe ndinovaona sei inopindurwa nenhoroondo yekusungurudzwa kwandakaitwa mugore ra2003 ndakasungwa pamwe chete naHonorable Joe Gala navaGabriel Shumba navataura emagaya pahotera yekwanyamuchamba kuchitungizi nemapurisa aitungamirwa navachihuri vamugabe panguva iyoyo vainge vari commander in chief of the defense forces. Ndakapomerwa mhosva yekuti hanzi taida kupandukira hurumende ndokushungurudzwa tichibvunzwa mushure mekunge taendeswa kuHarare Central Police Station. Inini pachangu ndakasungwa kumeso kwangu nejira ndokuendeswa kunzvimbo yandisingazive kwandakanorohwa zvisingaiti nekupiswa nemagetsi kwenguva inoita about 6 to 7 hours ndichivhunzurudzwa kunzi ndairongei kunyamutamba hotel pamwe chete naHonorable Joe Gala navaGabriel Shumba ndichipomerwa mhosva yekuti ndaida kupandukira hurumende.
Sei muri kushora zvakaitika muchitizo zvakakonzerwa navamugabe imi makanga muchishungurudzwa nevanhuwo zvavo?
Handina kushungurudzwa nevanhuwo zvavo. Takazodzidza kuti takashungurudzwa nemapurisa nevakomana vemilitary intelligence ndo vakabatsirana nemapurisa kuti shungurudzwa. Saka tichitarisa tinoona kuti vanhu ivavo commander in chief wavo aiva vaRobert Gabriel Gala. Saka tinoti mbiri yavamugabe kana tichitaura tichitarisa nhoroondo yangu mbiri yavo ndeyei? Tinobva taona kuti mbiri yavo yanga iri yekuti vakatungamirira mauto aiita basa rekushungurudza nekuponda vana vezimbabwe vakaita seni. Ndakashungurudzwa ndakapondwa, handina kunzwa kana ruregerero rwakakumbirwa kubva kuna vamugabe semukuru wemauto. Handina kana kubhadharwa kwandakaitwa nehurumende yavamugabe. Saka kana ndichivarangarira, ndinovarangarira vari mukuru wenyika, mukuru wemauto vaitungamirira kushungurudzwa kwavana vezimbabwe, vaitungamirira humoondo.
Pachivanhu zvinonzi wafa wanaka, hamuutambiri here mashoko ane chiremerayo?
Ichokwadi kuti zvinonzi wafa wanaka, asi ndinoona kunge kutaura ikoko kunokutaurwa kunotaurwa panyaya dzekugarisana kwatinongoitawo isuwo vanhu mumaraini medu mararamiro atinoitawo hwedu muupenyu hwedu, vandingati isusu maordinary people. Asi kana kugara nyaya dzematongerwo enyika i, hapana zvekuti wafa wanaka, nekuti nyaya dzematongerwo enyika ndo musimboti wenyika, ndo unoita kuti nyika iyo nebudiriro nerunyararo.
Vamutama, dai maisangana navamugabe vari mupenyu maivaudza mashoko akaita sei?
Ndaivabvunza mashoko mapukutu kuti ini semunhu mukuru akati hai baba wenyika, nei muchitendera kuti vana venyu vapondwe nekushungurudzwa nemauto enyu nemapurisa enyu? Ivo vachifanira kunge vachichengetedza runyararo munyika, vachichengetedza vanhu vakaita seni zvangu ini.